mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 Gumiguru 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242.
Takatoshamiswa kunzwa kuti munhu akadaro anozowanikwa mutungamiri wezimbabwe. Chimutanga anga asina kana zvekuita nemai, haana kana mugoti waakambogurana, haana ruzivo rwaanga ainarwo nemai. Saka zvaingoreva kuti kupapoitwa kwake kwanga kutori kutoti uori wakatoitwa ipapo.
Vamwe vanoti kusungwa kwamuzvare Henrietta Rushwaya kuchabudisa zvakawanda.
Kuchibva kwazouya zvakare World Food Program ichifacilitiwa nePlan International, vakasiyiwa zvakare vagari veWard 6 ne7. Zviri kutaridza izvo kuti zvine chekuita nematongerwo enyika, nekuti mawards aya ari maviri, 6 and 7 chiredzi eben dziri kutungamirwa idzo nemacouncillors eMDC.
Vamwe vagari vemuchiredzi vanoti vari kunyimwa rubatsiro rwezvekudya, vachinzi vanogara mumawodhi ane makanzura eMDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Pavashanu vakashaya ava, vatatu ndevekuBulawayo, kozoti Masvingo umwe chete uye Manicaland umwe chete. Nezuro vanhu vanoita makumi maviri nemanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi maviri neumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu nevatatu 8303. Vapora munyika vachiitawo zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 7797. Wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti kusungwa nezuro kwemutungamiri weZimbabwe Miners Federation uye vakambotungamira ZIFA muzvare Henrietta Rushwaya vachiedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo, mucherechedzo wekuti zviwanikwa zvenyika zviri kuburitswa sei munyika zviri kunze kwemutemo. Mapurisa akazivisa nezuro kuti muzvare Rushwaya vakasungwa nemhosva yekuedza kubuda munyika vachishandisa nhandare yeRobert Mugabe International Airport muHarare vachienda kuDubai vaine goridhe rine uremu hwemakirogiramu matanhatu, iro rinonzi rinokosha madhora ekuAmerica zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu ane zvitanhatu zvemadhora $366,000, vasina kubhadhara mitero yose inodiwa. Muzvare Rushwaya vari kutarisirwa kumira pamberi pedare raMagistrate nhasi vachitongwa nemhosva yekutyora mutemo weCustoms and Excise Act. Asi vamagu vanoti norondo yamuzvare rushwaya inoratidza kuti munhu asinei nechekuita nezvemigodhi, saka vanhu vanofanirwa kujekeserwa kuti vakambowana sei mukana wekutungamira sangano rinoda zvezvicherwa iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Muzvare yedireta rushwaya munhu watinoziva tese kuti ndivo vanga vari pasenda penhaurwa dzeAsia Gate vaibhadhara vatambi vebhora mari kuti vadyiwe ivo vachiisa mari muhomwe dzavo yainzi Asia Gate scandal. Saka takatoshamiswa kunzwa kuti munhu akadaro anozowanikwa aakunzi ndiye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation. Chekutanga, anga asina kana chekuita nemaini, haana kana mugodhi waakamborana, haana ruzivo rwaanga ainarwo nemaini. Saka zvaingoreva kuti kuapoindwa kwake kwanga kutori kutoti huri hwakatoitwa ipapo. Saka hamukwanisi kutanha maonde pamupangara. Mafruits ecorruption, hurumende yedu mbavha dzinopromotwa. Vanhu vasingateedzeri mutemo ndoo vakazara muhurumende vanopromotwa. Vanhu vanofanira kunge vari muzvigaro izvozvo havapiwe mukana iwoyo. Saka zvinongoonesa kuti Zimbabwe tine mari inokwanisa kuti nyika ino ipundutswe, asi mari iyoyo iri kufidha dzimwe nyika. Hamino kuti tiri vanhu vakaita sei, asi zvaitwa narushwaya haasiri ega. Zvinongoratidza
tingaona here paine vamwe vangatorwa nemapurisa vachiferefetwa panyaya iyoyi.
Vanhu vachakwanisa kuti vazopedzisere vasungwa, vanhu vasunga hiri yetafwaya nechikonzero chekuti pane manews stories ari muherald, pane mapictures anoonesa even minister of mines vachipa maaward kuna Henry yetafwaya ne the person United Arab Emirates waataura iye waari kunzi ataura kuti ndiye anga amutuma munhu iyeye. Tine mafoto anoratidza kuti minister of mines vanozivana nemunhu iyeye. Tinoona mafoto zvekare amai rushwaya vachimhurisana napresident. Saka ndinofunga kuti nyaya iyi haina kwainoenda, ichangotaurwa taurwa. Iko zvino izvo inenge yamushishi kuti vanhu vakwanise kudzimura moto iwoyo. Asi handifunge kuti zvinhu zvaanga achiita, anga achiita ari ega. Aiwa, anga atotumwa nesindicate nekateo rinenge ramutuma, chienda unotengesa. Hazvina kutanga nhasika zvinhu izvi. Takabirwa madiamond ari worth many billions akanotengeserwa kuDubai.
Tingaona here iwo muzvare rushwaya vachimiswa pamberi pematare vamaguru?
Vachamiswa pamberi pematare nekuti docket yatovhurwa, inonzi standard procedure. Kana pavhurwa docket, munhu anofanira kuenda pamberi pedare. Asi zvinoitika muZimbabwe ndezvekuti dzimwe nguva munhu anosara kumira pamberi pedare anenge asotochinikwa kudare. Hazvisitari zvino pari kutobikwa permit yekuti rushwaya azomuke mangwana aakunzi iye anga atori nepermit yekutengesa goridhe. Saka kubva pari zvino kuenda mberi ndiri kuona vamwe vanhu vanenge vabata mahosipaiki vachiedza kusimura moto uyu. Saka kunomira kwake pamberi pedare achakwanisa kuzopomerwa kamhosva kasina nebasa rese, asi mhosva hombe iri yekuti vanhu vari kubira nyika vanofanira kukandwa mutorongo kwemakore mazhinji. As an example,
avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vomudhorobha reChiredzi vanyorera gwaro renyunyuto kuhurumende vachichema-chema kuti vari kusarudzwa muchirongwa chiri kubatsirwa vanhu nechikafu mumawodhi avo, nekuti anonzi anotungamirwa nemakanzura ebato rinopikisa reMDC Alliance. Godfrey Mtimba anotipa zvizere.
Mutsamba yavakanyorera mudziti weChiredzi Valav Mochisema pamwe nemamwe mapazi ehurumende, vagari vemawadzi anoti 6, 7, 18 vanoti havana chavari kuona pachirongwa ichi chiri kuitwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimiririra achitungamirirwa neWorld Food Programme. amai tendai andiro vemuwa 6 vanoti ivo pakanyora tsamba iyi nekuti chirongwa ichi chinofanira kubatsira vanhu vose vanotambura muchiredzi zvisinei nebato ravanodzigira.
Vagari vemuchiredzi Eben Ward 6 and 7 vari kuchema nechirongwa chakaitwa chokubatsira vanhu chakaitwa icho neNutrition Action in Zimbabwe mushure mekunge vasiwa vasina kupiwa worubatsiro rwakapiwa vamwe sezvakaitwa kune mamwe mawards. Kuchibva kwazouya zvakare World Food Program iri ichifacilitiwa nePlan International vakasiwa zvakare vagari veward 6 ne7 zviri kutaridza izvo kuti zvine chekuita nematongerwo enyika nekuti mawards aya ari maviri 6 and 7 chiredzi Eben dziri kutungamirwa idzo nemacouncillors eMDC saka inyaya yakashungurudza vagari zvikuru ndokubva vasvika pakuita chitendera chekunyora tsamba.
Chirongwa ichi chiri kubatsira vagari vemudhorobha rechiredzi nechikafu kunyanya vanotambura uye vakatadzidzwa mabasa avo nedenda recovid-19. Vagari ava vari kupomera bato rezanupf mhosva yekupindira mumagoverwo echikafu vachiti vari kuudza mudzviti kuti avasiye pamhene. Kanzura weward 6 vamushingairi mushingairi veMDC Alliance vanoti havana chavari kuwana nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Tine chichemo zvikuru nenyaya yeWorld Food Program iri kufacilitwa nePlan International. The criteria vakashandisa kureta mawards inova iri iyo yatiri kuona kuti it is a political way of decampaigning maselected councillors MDC wards. Saka tiri kuti nyaya inofanira kuti readdress. Takanyora mapetition letters kuna DA tichigununʼuna tikaisa kuPlan International. Plan International inoti zviri kuitwa naDA necommitti yake. DA anoti handisini. Saka we need this thing to be readdressed. Vanhu veruzhinji vawane rubatsiro sinzi mawadzi ose awa anga akaafektwa necovid-19. Saka DA necommitti yake anofanira kusunungura varege kupinza politics muchirongwa cheWorld Food Program aid inorata vazhinji vararame.
Asi vachisema varamba mashoko aya vachiti hurumende haipindi zvematongerwo enyika asi kuti yakaita ongororo ikaona mawadza nevanhu vanotambura zvakanyanya vakatanga kubatsira iwayo.
Inonzi District Drought Relief Committee ndeyekurenga mawards zvichienderana nekunetseka kwaanoita. Saka kana dona achiuya anouya achitanga kupa chikafu to the most vulnerable ward and the most vulnerable person in that ward. Coincidentally ndinonzi vanhu vachiti takana kusarudzwa nemhaka kuti makandlers ariko eopposition. Hazvisizvo, coincidence yacho inotevera kuti havako kumberi kweranking kana takaita ranking yedu. Asi kana chikafu chaizowanda chaigona kungosvika ikoko. And ndinogamuchirazve kuti
izvi zvatsigirwa negurukota rebazi revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vamuzinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kushanda nemasangano anobatsira vanhu munyika zvakanaka pasina kuita zvematongerwo enyika uye vanotarisira kuti kana pane nyunyuto dzakadaro masangano aya achasvitsa zvichemo zvavo kuhofisi kwavo dambudziko racho rogadziriswa. Mutauriri wezanupf Masvingo vaRonald Ndava varamba zvose izvi vachiti mhosva yavari kupomerwa ndeyemanyepo.
Nyaya yeward 6, 8 and 18 chiredzi west constituents iri kunzi makanzela ikoko ari kuti takasiyiwa kunyorwa pachikapu chewfp nekuda kwokuti DA akanzi asanyora vanhu veikoko nemusangano wezano. Chandoda kubudisa pachanzvi kuti musangano wezanupf haupindire mashandiro emadhipatimendi ana DA nevanhu vokuwelfare. Ndoo vanoita maassessments atingati muchirungu maneed assessments. Izvo zvokuti zanupf haakuwandawo zvako nokuseri kwechimunwe savanhu vashayawo nyaya.
Asi kanzura weart 18 wemdc Alliance vaGilbert Mutubuki vanoti nhengo dzimwe dzezanupf dzakatobuda pamavhidhiyo dzichipika kuti veMDC Alliance havazofi vakawana chikafu mududu rechiredzi. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko muWFP muzvare Adriana Bolen vati vari kuferefeta nyaya iyi nevashandi vavo vemuchiredzi nekudaro vanoda nguva yakawanda kuti vakwanise kutipa divi ravo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Paramende ye America kana kuti Senate yavhota mangwanani ano 52 kwa 48 kuti amai Amy Coney Barrett vave mutongi wedare guru re Supreme Court ye America. Justice Barrett vari kutora chinzvimbo chakasiyiwa na Justice Ruth Bader Ginsburg avo vakashaya mwedzi wapfuura. Amai Barrett vane makore makumi mana nemasere uye vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachinzi vane pfungwa dzinoenderana nebato reRepublican Party. Vebato reDemocratic Party vange vasingadi amai Barrett vachiti vachabatsira kubviswa kweimwe mitemo inochengetedza kodzero dzevanhukadzi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com rinoti Judge vedare reHigh Court vakambomiswa basa Judge Erica Ndewere vakasvitsa nyaya yavo kudare repamusoro vachirwisa Judicial Services Commission mukukurudzira kwayo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaumbe chikwata chekuvaongorora, asi vanonzi vabva vachinja moyo vakarega kuenda mberi nenyaya iyi. Chronicle rinoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvishanu nemazana matatu senzira yekuti muzvikoro muitwe social distancing panguva ino yecoronavirus. Mudaily News mune nyaya yavamunangagwa vachiti zvirango zviri kuvhiringa ruzhinji rwevanhu vachizvienzanisa nezvombo zvinouraya vanhu vazhinji nguva imwe chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Botswana asi ndinorwadziwa kuti maticha mari yavo haisifadzi, uye murume wangu nevana vangu vose vanoshanda kuchiticha, asi zvinondirwadza ndezvekuti iye zvino murume wangu akuita sokuti mufudzi wemombe. Zvisinei, ini ndiri muvhoteri weZANPF chaizvo, ruoko rwangu harunambovhera rwakambovhotera MDC, asi fungisisa kuti uchasvika kupi ukaona vamwe vanhu vako vakaita sesu tichinge chitambura seizvozvo.
Mangwanani mangwanani akanaka vashamarereri Studio 7. Ndiri kutaura ndiri kuno kuGeorge Western Cape. Ndiri kutaura pamusoro peavo vakanyepera kuva dhoktawo kupapa reinyatwa. Uyo ngasatambopuwa bhero nokuti aicha tisingazivi chokuti akauraya vanhu vangani kana kuti akakanganisa upenyu hwevanhu vangani achinyepera udhokta iye pasina zvaanoziva. Iyo ngaatogara mujeri kuvharirwa chaiko.
Ndoitwa Nyarara Zvironzo ndichibva kuChipingo. Tiri panyaya yamunangagwa naMugabe, vanhu vasataura zvinhu zvisizvo. Mugabe unga ari munhu ari nani kudzani Munangagwa. Munangagwa hapana kana chinhu chaakaita kubva paapinda. Chaakaita kubva paapinda kuuraya upenyu hwevanhu, mahuman rights evanhu ukaawisa hapasisina. Democracy pana ukataura chinhu chiri straight chiri right unonzi watuka, unonzi wanyomba. Ukaona president akumira pamberi pevanhu achiparidza chivhura vhesi achikonivheta vhesi riri mubhaibheri, haukambi kuti azokutya iwo munhu. Handisi kuti ndomutya, ina handimutyi, ndimunhu wamwari, ndimunhu wamwari, ina handityi, handityi zvififi.
Kadi henyu paStudio 7 wanowei, wamunangarwa kana wakundikana ungavangotaura kuti wakundikana. Zuro ndizuro waitichamisa ndiye ari kukonzeresa kuti zvinhu zviume munyika. Nyamusi wakati Mugabe ndiye ari kukonzeresa uri akasiya abvhoronga nyika. Nyamusi waakuti zvemasangisheni ndiwo akonzeresa kudai. Zvino toziwa zvipi, tozwa zvipi ruzhinji rweZimbabwe? Zvizvarwa zveZimbabwe kotosuwa zvipiko? Nhasi ngeichi, mangwana ngeicho, kuswira mangwana ngeicho, munhu buda pachena kuti ndakundikana, kwete kungojamba jamba. Taura chokwadi munhu kuti nezvandikuta wedu wei, mopedza moti zvinhu zvakagadzikana munyika. Apa muri kurowa wanhu, muchikwadza wanhu, muchisunga wanhu asina mhosva, muchidii? wanhu woshaya nekwekufarira muchengo wasunga wachigara mumajeri. Wamunangarwa musadaro so.
Masanction ngaabviswi because kana imi muchiti masanction haasi kuafekita mwana wemuzimbabwe, ndinokupai example yababa pamba. Baba vakanzi havachabvumirwa kupiwa chikafu kana ne World Vision kana ne government. Murikufunga kuti vana avo vanorarama nei? Why mimi maona kuti masanction aya haasi kuafekita vana veZimbabwe? Chingwabvisai. Right, toona kuti chii chichazotora nzvimbo nepamberi apo. Unlike kuti mungoramba muchiti masanction haasi kuafekita vana, haasi kuafekita vana, ari kutotiuraya nenzara. Tikutotadza kushanda zvakanaka nenhau yemasanction iwayo, because hatingaendi tese kuAmerica, hatingaendi tese kuBritain, hatingaendi tese kana kupi kwatinokumbira mari, tobva tati nyika yese toenda ikoko. No, kunoenda vatungamiri ivavo vamakaisa masanction acho ivavo. Ndo vanofanira kunokumbira something kana kubatsirwa. Manje mukati imimi masanction hatisi kubvisa kune vanobatsirwa vacho vatinotungamirirwa navo, tinozorarama sei? Musaitawo kunge vana vadiki vanhu vemudc. Chinjai maitiro enyu sekutaura kwamunoita. Pfungwa dzenyu ngadzidzoke zvakanaka vanhu vemudc Alliance. Please, matiuraya muZimbabwe.
Ini zvinondishamisa kuti unoti Zimbabwe under sanction. Masanctions akati nevanhu vakatemerwa. Mumba munhu akarumwa nenyoka hazvoti mbesi yarumwa nenyoka, kwete. Masanctions ane vanhu vakatemerwa masanctions aya. Saisa tuone chipinda pano kuti masanctions aiwa shepa patipo. Asi kuti tiripo pakutaura kuti ngavatedzere zvinodiwa nemutemo zvinoita kuti zvifambe. Kubviso rega kuuraya vanhu, rega kuruva vanhu, worega kuzonyira kodzero dzevanhu. Woita zvinodiwa zvakanga uwirirana zvakakataura chitanga pinda pachigaro. Zvekutanzeye zvabwanda sanctions aiwa masanctions asi kuti uzvisadza tichiguta izvo. Hatapari kuchemadzara izvo. 1 2 atimachi samona blai kwaita 114 blai kwaita 114 wapinda mugala kuzo 114 vanhu vakaita zvotomanikidzwa isatina kuenda ndo kuti isu hationa sinira zvati kuti ati zvo chese kuti atifekita isusu. Saka aiwa aiwa tanoita nazvizvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri eZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection naAPM Manirwano. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pekupararira kwechirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi manomwe 8270. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yesarudzo dzekutsvaga mutungamiriri wenyika dziri kuitwa muAmerica svondo rinouya. Muri eZimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa na 8 p.m.
Manerwano. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika zvondo rinouya musi wa3 mbudzi. Nhasi tinoenda mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Pari zvino, vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri evanhu vakatovhota musarudzo iyi, uye zviri kutarisirwa kuti kuzosvika pazuva rekuvhota nemusi wechipiri yesvondo rinouya, mamiriyoni zana evanhu vanenge vatovhota. Izvi hazvisati zvamboitika, uye zvinonzi zviri kukonzerwa nechido chevanhu kuti mazwi avo anzwikwe. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC, Dr. Frederick Machekano, vanoti vazhinji vatotangawo kuvhota muguta iri, uye zvinoratidza kuti vachavhota gore rino vachapfuura vemamwe makore. Tabvunza Dr. Machekano kuti chii chavari kuona musarudzo iyi chiri kunyanya kuvakashamadza.
Ndikati chinhu chanyanya kushamisa zvatinoona ndezvekuti vanhu vakawanda vaita iyaya vanoti early voting vari kuenda kunovhota kudarikidza mao makore ose avanosi open up for early voting vanhu vazhinji vanowanzomirira kuti izvo election day voenda unovhota asi pari zvino tiona kuti ruzhinji rwasumukira kuti rwende runoita sarudzo dzavo
munofunga kuti izvi zviri kukonzerwa nei gore rino iri
chikonzero zvinogona kunge zvakati wandei chekutanga ndechekuti vanhu vamwe vanoda kuti vakurumidze kuenda kunovhota kusati kwanyanya kuzara kuitira kupreventa covid tingangoti vamwe pamwe ndo angangova mafungiro avo kuita vamwe vaya vanotya kuti vakada kumirira mazuva ekupedzisira sarudzo yavo inogona kusazoverengwa vari kuda kunyatsomeka shuwa kuti ivo vhoti yavo yadi yataura and I think chimwewo chinonyanya kuda chinoita kuti vanhu vaende kunovhota vanhu havasi kunyanya kufara nokuti vari pane zvakawanda zvakasichiitika saka pangangodaro paine ruzhinji rwuri kuda kuchinja zvunhu saka vanhu ivavo vanhu vari kusumuka kuti vaende kunovhota
munoona sekuti vanhu vari kuona mutsauko pavaviri ava here
handinoona sokuti vanhu mutsauko vari kuona kune vatingangoti zvedu vaya vanogara vakangotsigira bato ravo kana kuti munhu wavo irrespective yokuti zvii zvaataura kana kuti zvii zvaari kupromisa kuti achaita kune vanhu vakadaro vanenge vachiva kumativi maviri iwayo asi kuzoita vamwe vanhu vaya vanoita evaluate independently kuona kuti munhu uyu zvaari kutaura zviri kuenderana nezvandinowirirana nazvo here kana kuti kwete avo tinoona kuti vanhu paivavo pari zvino vane decision dzavo ndichitarisa pane debate rapfuura iro ndakaona vanhu vachibvunzwa vanga vaunzwa kuzoteerera debate pacnn vachibvunzwa kunzi imi manga musina kuva decided mava pakadii and ndingangoti almost 7 pavanhu nokakwari 12 here kana I think about 7 vakasimudza maoko vachiti ya tameka decision after the debate
kana tichienzanisa namamwe makore apfuura aya mamiriro akaita zvinhu iko zvino izvi anojekesa here kuti vanhu vangada kuinda kudivi ripi
kune mapolos ari kuitwa ava vanenge vachiverenga vachibvunza vanhu kuti iwe divi rawakamirira nderepi tinoona vabiden vari pamberi kumapolos akati wandei kune mamwe mastate aya avanenge vachiti mabattlegrounds anowanzokwikwidza and iwayo ndiwo anowanzodecida tinoonazve zvakare vabiden varivo vanhu vari kurerekera kuna vabiden tinofunga vatrump vanongova ne pamwe mastate iwayo anga achinzi nde anodecida ndonga vavaine 2 states here oro so vabiden vari kuma7 saka ndoona sekuti kana zvinhu zvikaramba zvakadaro mapols anenge achiitwa achimezha kuti vanhu vakarerekera kupi tinoona sekuti zvinhu zvingangochinja vabiden vakapita
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinogara muwashington dc dr Roderick Machekano vari parunhare nestudio 7 kanobva kuna Efati Mujuru Magariro sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave 242 vamwe vanoti kusungwa kwamuzvare Henrietta Rufwaya kuchabudisa zvakawanda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.